Ya maita zvakanaka zvikuru baba vakandimiri kuti pamukana uno tida kuyambira zvikuru vana veZimbabwe. Chinoti World Cup iri kutanga mangwana kukata. Sandira kuyambira zvikuru vana veZimbabwe kuti vashandise mari neuchenjeri. Vasainyanya kufarisa kupfatsura mari nekuti vanhu vakawanda vacharasha mari vachipfatsura vachidya vachipinda marestaurant mahotera kana kuma night club kumachisa nyama vachifara nokuona nhabvu vachikoshiwa. Toda kuyambira zvikuru vana baba namai kuti vazvichengete nekuti tizoti vari kuwana maiwo pama World Cup ipapa. Vanoshandisa mafoni kubheta, kubheja, kudikita zvakasiyana siyana. Vana babo ndizvozvo kana kupinda muzokutandarira kumaresa nemahotera vachidya nokunwa nokugocha vachikoshiwa kuti Christmas inoda. Zvinozoita kuti mari inozopera vanopesa vakuzorwa nokuwisana mukati medzimba. Zvinopesa kuti vamwarume vapese vakutengesa dzimba ungozoona vanhu vakudzingwa kana kushaiwa rendi. Saka ndokukurudzira vanhu kuti vazvibate vana bana namai kuti regai kurashika nokurashikirwa nepfuma nokuti World Cup yauya yauya nguva yakaomesesa. Christmas, New Year, kudzoka kumabasa, vana kuzvikoro, vanoda mabhuku. Saka ndokundikuyambira zvikuru vana bana namai.
Chii chasvitsa kuti munge muchipa yambiro iyi mufundisi moyo?
Nhau dzakafanana nedzidzi chinogara chiparidza nezvadzo mukati memakereke uye futi zvakawanda zvatinosangana nazvo mukati mevana vekutenda nevanhu vakasiyana siyana vanonga vachiuyawo kwatiri vachitsvaga rubatsiro. Saka zvinhu zvakafanana nezvizvi zvakakosha kudzidza nokudzidziswa nokuti hazvizobatsiri kuzopepuka bako mvura yanaya. Saka ndira kuyambira vana veZimbabwe zvikuru kuti vazvichengete vabate pfuma nenzira yakanaka nokuti vakavarairwa gore rapera. Vana gore rinouya vanoda mari dzemaschool fees. Vamwe vana vanopinda magrade 1, vamwe vanopinda magrade 7, maform 1, maform 4 nemaform 6, vamwe vanoenda kumakoleji kana kumayunivhesiti nekumakosa akasiyana siyana. Saka kana vabereki vakashandisa mari vasingarangariri ramangwana revana, vanopesera vagara uye futi vanopesera vakutengesa midziyo nokutengesa misha kana kutengesa zvavainazvo nenhau yokuti vakadya mari. Uye futi zvevamwe vanenge vakaenda kunhabvu uko vanosvika vakastaka vakazosadzoka. Saka tinokurudzira kuti vanhu vazvibate.
Chii chaita kuti munge muchipa yambiro iyi mufundisi moyo?
Hatiri kuti vanhu vazobatwa nedepression kana mabp kaupesa vazouya nokushungurudzika. Hatiti musafara vanhu, farai but farai muchiziva homwe dzenyu. Regai kuti vana ninga vanodai nokuti zvinhu zvinozopinza bopoto mukati meimba nokuti mudzimai achagara chipopota uye futi nevana vazozvizivi. Vanoda chikafu, dambatya, marenda anoda, grocery rinoda kuti uzviraramise wenu nerendi dzinoda. Saka ndokuyambira zvikuru vanhu veZimbabwe hatikuti vanozotengesa mudziyo kana vachitukana kupo vanotadza kuenda kuzvikoro kana kutadza kuenda kwavaida kuita kuenda kuyunivhesiti mapesera makutengesa mudziyo. Tiri kuona vanhu vakawanda vachirambana nenhau idzedzidzi dzekutambisa mari. Saka ndokuyambira uye futi South Africa munoiona inogara ichiti vanhu kupera kugore rino havachadi muSouth Africa. Saka vari muSouth Africa vacho, please chengetedzai pamunenge muinapo ipapo, mupasungirire chere pakapuwa mwedzi 6, but chengetedzai kwazvo. Uye futi muwane Christmas yakanaka, mukurambira World Cup musi wa18 vhiki inotevera chinenge Christmas nenyuya yakanaka. Muitwe zvakanaka, mukomborerwa nemhuri dzenyu, tinokudai. Uye futi mufare munashe, tichitifarai.
Saka munoona here veruzhinji vachitambira yambiro yenyu?
Baba wakandimirigai nditende, kanzi ane nzeve ngaanzwe zvinoreva inzwi. Nhau inoende yekuti zvakafanana nembeu. Kune mbeu yakakandiwa muvhu rakanaka, imwe yakandiwa munzira, imwe yakandiwa parukangarawe, imwe yakandiwa mumunzwa. Dzimwe dzichavhungwa kududzira kuti vanhu vakasiyana siyana, vamwe vanhu vanoterera nokuti vanhu vakawanda hongu World Cup iko yakaita vanhu vanotofunga kuita mari yakawanda. Vari kuvachabudirirawo kuita mari, asi vazhinji vachachema chete nokuti vachakundikana, vachadliwa, vakadliwa nemari yerendi, vakadliwa nemari yebhazi, vakadliwa nemari yeChristmas, vakapesera kutengesa nemagirosa, vakapesera kutengesa nedzimba nemidziyo. Saka ndaroti kuyambirei vana vamwari avo vari muvhu rakanaka, vanoteerera, neavo zveve vakawira munzira vanogona kutira ipapo, nokuti kana mari ishingi yavapo vanogona kupenga-penga naiti kuti gore rakupera vanopiwa mabhonasi. Vakupenga nemabhonasi vobva vabheta yose kana kugambula yose, vozosara vasina chinhu mangwana vakuchema. Zvozosvika pakuzopisira vanhu vakusiyana nokurambana nekuda kwokuti vakatadza kuteerera. Saka kuti kuvanhu vese, vanhu mungatamba zvenyu but tambai munotariro, rangarirai kuti panopera World Cup musi wa18 December, Sunday inotevera ichei Christmas, inouya yacho iNew Year. Paranga pachida mari, Christmas inoda mari, New Year inoda mari, vanoda mbatya dzeChristmas nemhuri zvekudya, uye futizve marendi kuenda kuchikoro zvezvinodai. Saka vanhu chenjerai, mudatei.